tinongokurudzirana kuti pane dhosi rechipiri richauya, iri idhosi 1 rinochengetedza kwenguva inogona kukwana mwedzi mitanhatu 6 months, asi panguva pfupi kubva pa 2 weeks kusvika pa 6 months dzinoteera panotarisirwa kuti tichauya zvekare nedhosi rechipiri rinoti dzivirirei kwenguva yakati rebei. Saka tinoda kukurudzira vagari vechipinge nechimanimani kuti vachinge vapiwa dhosi rekutanga vazoteera zvekare dhosi rechipiri.
Kwata zvamatumira kunzvimbo idzi?
Kune vanhu varipo vari kushanda zvikurusa kuti chirongwa ichi chibudirire. Kune vashandi, vana mukoti, mavolunteers, vazhinji vatinoti mavillage health worker, vana mbuya utano vaya, utsanana humamisha vaya, varimo mateams imomo. Mapartners edu ivo vana WHO varimo zvekare vachiuya vachisapota, nana UNICEF. Tine zvekare malevels kubva padistrict, paprovince nepanational varimo vari kusapota chirongwa ichi. Tinoda kutenda vanhu vese vari kusapota kuti zvibudirire. Tine vamwe vakatobvawo kunze kwenyika yedu inoyi vakauya kuti vanosapota zvekare chirongwa ichochi. Saka tine timu yakati simbei iri kufamba ichisapota chirongwa checholera vaccination ichochi.
Asi pane matambudziko amuri kumbosangana nawo here muchirongwa chenyicha?
Homu wazuru, pane vanga vari mumamana imomu nhasi unoyu. Tine dzimwe nzvimbo dzakaita seZimba neRusutu kuchimanimani dzisiri kusvikika nemota dzakatakura mavhaccine. Saka pane urongwa huri kurongwa kuti tingasvike sei maybe kushandisa mahelicopter kuti mishonga ikwanise kusvika ikoko. Rodhi dzakadhemejeka dzimwe dzacho. Nhasi kwaita zvekare dambudziko remvura yanaya inoita kuti dzimwe nzvimbo dzisasvikike, dzanga dzaakumbosvikika mazuva apfuura.
Saka ndege dziripo here?
Pane varipo vari kuti vari kubatsira World Food Program but asati anyatsokubudisa kuti vanokwanisa kuenda mangwana here kana kuti zvimwe zuva izvozvi. Pane musangano uripo wakagarwa, uri kugarwa izvozvi kuti zvigoonekwa kuti tingaite sei nazvo. Asi varipo vari kuti tinokwanisa kubatsira.
Asi kusvika pari zvino hakusati kwaita hako dambudziko rezvirwere izvozvi zvekorera nezvimwe zvinokonzerwa nekusamwa mvura yakachena?
Iyo korera pache zvayo hatisati taiona, tinoinzwa iri kuMozambique. Asi mumazuva adarika aya zvirwere zvemanyoka zvinenge zvanga zvaakuti wandei zvisingazosvika zvo pa level yatingaridzemere, asi zvanga zvaakuti wandei.